Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kukadzi 8/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
2 years ago, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much, and today COVID no longer controls our lives.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Union Address.
Aiwa, isusu tazvezva zvataurwa nevaBiden anova uyo president wedu, vachitaura kuti tinofanira kubatana, tinofanira kubatana nevanhu vese vemaRepublicans, shamwari dzedu dzemaRepublicans. Tirambe tichishanda pamwe chete sekushanda kwatanga tichingoita in the last Congress, saka ticharamba tichingodaro.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzotaura pamusoro pemashoko aturwa navaBiden nhasi. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi The Brandhurst Foundation rekuLondon inoti vanhu vakawanda vakapindura mibvunzo yaro vakati vachavhotera mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa Musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Union Address. VaBiden vabata nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzezveupfumi, kurwisa kwakaitwa chirwere cheCOVID-19 uye zvakanakira kuti mapato maviri eDemocratic Party neRepublican Party aite mushandira pamwe. Akandike kutanga vaBiden vachitaura paurongwa uhu, mutauriri weParamende ari vaKevin McCarthy veRepublican Party vave panyanga. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Pange pachitaura vaBiden, kumashure kwavo kwange kuine mutevedzeri wavo amai Kamala Harris uye mutauriri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy. VaBiden vati America inyika yakavakwa nekutsungirira zvikuru munyaya yematambudziko. Vati makore maviri adarika, nyika yeAmerica yanga yaparadzwa nechirwere cheCOVID-19, asi iko zvino yakwanisa kukunda nekuwanisa vanhu mabasa.
While the virus is not gone, thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine, we've broken the COVID grip on us. COVID deaths are down by 90%. We've saved millions of lives and opened our country back up.
Vavimbisawo kudzikisa mutengo wemari yekutenga mishonga yekurapa vanhu, vachiti inodhura zvakanyanya muAmerica kudarika mune dzimwe nyika pasi rino. VaBiden vanotiwo donzvo ravo guru nderekuti vanhu vawane mabasa uye vanoti vabudirira kuita izvi.
2 years ago the economy is reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs. More jobs created in 2 years than any president has created in 4 years because of you all, because of the American people.
Vakurudzirawo kubatana pakati pebato ravo remaDemocrats nerinopikisana navo remaRepublicans vachiti hapana chinovatadzisa kuita izvi.
We're the United States of America, and there's nothing beyond our capacity if we do it together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you.
VaBiden vashorawo nyaya yekurayiwa kwevanhu vatema nemapurisa emuAmerica vachiti hapafaniri kuita rusarura. Vatiwo zvakakosha kuti pave nemutemo unoomesera vanhu kutenga pfuti, vachiti kungobvumidza vanhu vose kutenga pfuti ndizvo zvave kupa kuti vanhu vakawanda varambe vachipfuurwa. Panyaya yeUkraine, vaBiden vati nyika yavo icharamba ichiitsigira muhondo neRussia.
And Putin's unfair and brutal war in Ukraine disrupted energy supplies as well as food supplies, blocking all that grain in Ukraine.
Vativo havasi kuzoregedza China ichiita madiro aGeorgina panyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi kana dzekudzivirirwa kwenyika. vati apana munhu anofanira kubheja achiti America inokundwa. Papedza kutaura vaBiden, governor weku Arkansas, amai Sarah Huckabee Sanders vebato rema Republicans vabva vapawo maoniro avo vachiti vaBiden varungoita gudzira mukanwa nekuti zvino hazvina kumira zvakanaka muAmerica uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Amai Sanders vashorawo vemaDemocrats vachiti vanokonzera kusabatana nenyaya yekuda kumanikidza vanopikisa kuita zvisingaenderane nemafungiro avo. Pasi pebumburo remitemo reAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kamwe chete pagore kuti ature kunyika mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Mukuzeya mashoko ava Biden, zvikuru panyaya yekubatana, tabatana nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change, muzvare tafadzwa Matinenga.
Aiwa, isusu tazvinzwa zvataurwa nevaBiden anova uyo president wedu, president wemuno muAmerica. Vachitaura kuti tinofanira kubatana, tinofanira kubatana nevanhu vese vemaRepublicans, shamwari dzedu dzemaRepublicans. Tirambe tichishanda pamwe chete sekushanda kwatanga tichingoita in the last Congress, saka ticharamba tichingodaro.
Makatarisawo chikumbiro chaaitwa ichi navaBiden kumaRepublicans chekuti vashandidzane pamwe chete. Munoona maRepublicans achitambirana here nemashoko avaBiden?
Hongu, ndinoona zvichiita nokuti zvinhu zvagara zvichingoitika. Pane mitemo yakawanda yakaita pass through muno muAmerica pakunze pekubatana kwemaRepublicans nemaDemocrats, kunyanyisa pavakauya into his presidency. Takaona kuti nemabyelections akaitwaya, takaona kuti maRepublicans akateerera, akaona kuti zviri nani kuti washande vachisimudzira muAmerica.
Ndopedzisira ndichitarisawo kuti hatingangoregi kutaurawo nezvekumusha kuZimbabwe uko. Munoonawo chinhu chakadai chichigona kuitika here kuZimbabwe chekuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe anogonawo kutaura achikumbirawo vemapato anopikisa kuti vashandidzane semutoo uri kuitwa navaBidenu?
Mashoko ataurwa navaBiden mashoko akanaka, ende mashoko atinotaridzirawo kuti vamunangagwa vakwanise vachimataurawo, vachikurudzira kuti vanhu vabatane, vanhu vashande pamwe chete. Right now tiri munguva yemaelections, tinoda kuti vanhu vaonekwe vachikwanisa kusarudza munhu wavanoda, vachisapota munhu wavanoda, vachikwanisa kukampena pane murunyararo pasina kurwisana. Saka zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende yedu ikwanise ichikurudzira, ichikwanisa ichiona kuti zvonechi munhu wese akwanisa kusapota bato raanofarira, uye kuti mainstitutions akaita sana na VEC ne the judiciary, mapurisa wese vakwanise vari independent, tirespekta maofices avo. Izvo zvese izvo zviri zvinhu zvinotungamirwa naPresident. Saka zvinhu zvatinotarisirawo kuti president wedu vakwanise vachitaurawo, vachikurudzira.
Nengo yeCitizens Coalition for Change, muzvare tafadzwa Matinenga, vachitaura vari parunare vari muVirginia kuno kuAmerica. Tabatawo nengo yeZANU PF vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaBiden ekukurudzira mushandira pamwe kwemapato muAmerica.
Tingati mashoko avaBiden mashoko akanaka nekuti mashoko ekuvaka anoda kubatanidza America, kuti kunyange zvava nemapato maviri makuru anopesana mune zvematongerwo enyika, mashoko avo ndekuda kubatanidza vana veAmerica nevatungamiriri vayo kuti vadzokere kushandira mhuri yeAmerica pamwe chete, sezvavari kutaura kuti zvinhu zvagara zvichiitika munyika yeAmerica kuti maRepublicans nemaDemocrats kana zvasvika panyaya yekuda kuseva kana kuti yekuitira basa vana veAmerica, vanombosiya zvekupopotana kana zvekupesana mupfungwa voshandira America sezvavakatumwa nevanhu. Saka tinoona kuti mashoko akanaka zvikuru kwazvo iwayo.
Ndotarisawo kuti iro shoko rekuti vaBiden vanoti kumaRepublicans dai taashandidzana pamwe chete zvakanaka, munoona iwo maRepublicans achitambirana naro sei?
Hationi vatungamiriri vemaRepublicans vachitambira mashoko aya mune zvakanaka, kunyanyanya vaspika kana kuti mutauriri wedare reparamende yekuno yeCongress vaMcCarthy. Ava tinoona sekuti vane daka guru chaizvo nema Democrats vachitarisa kuti vava nemakore akawanda vachiedza kuti vachigaro icho chichi zvichiramba uye mukaona mapolisi kana kuti zvavari kutaura kuti ndo zvavakananga semutauriri wedare zvinhu zvekuda kuti vakwichidze zvavanofunga ivo kuti maDemocrats anga asingaite zvakanaka saka hationi vamakasi vachizvitambira kunozoitawo vamwe vedivi remaRepublicans vane pfungwa dzakasununguka dzakanangana nekushandira mhuri yeAmerica tichaona ivavo vachitambira mashoko avaBiden vachiedza kutambanudza maoko kuti vasangane pakati nemaDemocrats vachishandira America asi isu zvandivataura handione vamakati semutauriri nevamwe vari mudhuze navo avanonyanya kutsigira vaTrump zvikuru kwazvo nechikwata chavo hationi vachitambira ruoko rwavaBiden
tingaonewo here kuZimbabwe zvichiitika zvakadai toti semuenzaniso vamunangagwa vachiisawo ruoko kunana vavana vachamisa nevamwe kuti huyai tishandidzane pamwe chete tirege kurwidzana rwidzana munoonawo zvichiitika kwedu izvi
vakuruka vanoti gudoguru petamuswe kuitira kuti vadiki vagukutya nekukuremekedza saka zvinhu zvakakosha kuti senyika yeZimbabwe tidzidzewo zvinoitwa nedzimwe nyika zvinogona kuitika kuti vamunangagwa kana vakateererawo zvinobva kune vamwe nezvipangamazano kuti aiwa izvi zvinogona kuitika ndo zvinounza runyararo ndo zvinounza pindutso ndo zvinounza kuvakwa kwenyika nekubudirira kwenyika nyika haibudirire kana vana venyika ivi vari kurwisana vasingafambi pamwe chete hongu tinogona kupesana mukufunga vane zvematongerwo enyika asi tinofanira kuziva kuti sevatungamiriri vatungamiriri vese vanosarudzwa kuti vavake nyika vachitungamirira mhuri yese yeZimbabwe zvisinei kuti ndevekudivi ripi rezvematongerwo enyika
nhengo yezanu PF vafrank guni vachitaura vari parunhare vari muno muMaryland nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa paDePree University kuOhio Professor Elliot Masocha vanoti vaBiden vanofanirwa kuzvirova dundundu nekuti vakwanisa kuwanira vanhu vemuAmerica mabasa mushure mekunge pasi rose rambovhiringwa nedenda reCovid-19 ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
vaBiden vari kutaurawo kuti zvirongwa zvavo zvizhinji kubva vachipinda pabasa makore maviri apfuura pamwe chete nokuzosvika pamaelections gore rinotevera iro kuti zvinapo zvavo zvava zvakanangana nokubudiririsa upenyu hwavanhu vomuAmerica vachizvienzanisa ivo nenguva yavaTrump neimwe nguva yamaRepublican achatonga kuti aiwa ini ndichange ndakatarisa plus pandakangopinda ndakapinda ndakanangana nokutarisa upenyu hwavanhu
pane zvavakwanisa kuita here zvinafundo muromo hauzariri une rwizika
tiri kuona kuti mabasa ariko ndo anenge achida vanhuka zvikare ivo vari kuratidza kuti vachashanda nesimba chaizvo kuzama kupedza matambudziko ari muAmerica munomu angavawo kukwira kwezvunhu zviri kukonzerwa nehondo imwe iri kuUkraine iyo angava zvikare matambudziko vaya vanouya vachijumpa bhodha vachiuya kuAmerica vachibva kunana South America uku vatingatisi vanenge vachinotsvaka mafuro manyoro asi zvese izvo zvinenge zvakanangana nokuti upenyu hwavagari vomuAmerica hubudirire
asi pane zvirongwa zvikuru here zvatingati vakwanisa kuita vaBiden kubva zvavasarudzwa muzvinafundo womasocha
vane mutemo mukuru wemari zhinji chaizvo wakabudirira gore rapera iri wokuti vagadzurudze angava marodhi vangava maairports angava zvamaindaneti zvinamabridge muAmerica umu kuti iko zvese zvinge zvapambira muAmerica zvavandudzwa zvose kwese kunogara vanhu kune kwana maindaneti saka vari kuzvitaura kuti handiti muri kuona zvandaitaura zviyeizvi ndizvo zvina mabasa ari kudai kusumuka nembiri kudarika tingatiisi imwe nyika yose yapasi rose
asika tiri kunzwa mai Huckabee Sanders vachitiwo hapana chekupemberera apa pane zviri kutaurwa navaBiden nekutiwo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvinhu hazvina kunyatsogadzikana munyaya dzezveupfumi muAmerica macho
hongu vamaRepublican vanogona kudero vachinge vachitarisavo makwiri ari kuita peturo, makwiri ari kuita diesel, zviri kuzenge zvichikwidza zvinhu muAmerica. Asi vaBiden vanokona ivo kuti aiwoka, handizvo zviri handizvo chete zviri kuitika muAmerica chete, zviri kuitikawo kune dzimwe nyika. Chikonzero chokukwira kuri kuita zvinhu ikokoko muAmerica iyaya yehondo.
Hondo ipi zvevamasocha?
Yokuru yokuUkraine inozikamwa nomunhu wese, asi tinoziva kuti suka inguva yamaelection ari kugore nouyeyo, vamarepublican vanopfizavo vachizama kusvibisa vaBiden nebasa ravo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vange vachitaura naBlessing Zulu vari kuOhio. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaBiden.
Mashoko ataurwa navaBiden paState of the Union Address, vari kutaura ivo nyaya yokuti America came out stronger paita COVID pandemic. Mashoko anenge echokwadi pamusana pekuti zveshuwawo America iye zvino izvi yabuda muCOVID-19 pandemic, vanhu vari kumabasa unemployment iri around 3.4%.
Zvinoreva kuti COVID yapera here chiremba?
Hazvireve kuti COVID yadarika kudarika zvokuti haichasiripo. Iripo COVID, asi chava chirwere chatava kukwanisa kurapa sekungorapa kwanoita zvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana sezvakaita sana flu kana vana tuberculosis zvatinogara tichirapa makore ese. Izvi tava kuzviona kana even maface mask aya aipfekwa pese pese aakungopfekwa munzvimbo shoma shoma dzakaita sezvipatara.
Asi tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo ka kwachinombopararira chirwere ichi.
Kuri kuitawo maplaces ari kuita a few outbreaks here and there, and I am inzvimbo dzimwe dzisina kubayiwa vanhu nhomba vakawanda. Asizve harichasiri dambudziko rakanyanya kukura seratanga tiri kuona pamakore amaviri apfuura. Saka ndinoona sekuti vaBiden vari kutaura ivo kuti America came out stronger, and that is in line with what we are seeing on the ground. Dzimwe nyika tinoziva sekunana China vari kuita maoutbreak akati kurei pavabvisa zero COVID policy yavo yavanga vainayo.
Pane chingadzidzwa neZimbabwe rapa nedzimwe nyika dzepasi rino pane urongwa hwekubaya nhomba huri kuitwa muAmerica?
Tinovimba kuti pasi rese richateverawo zvatiri kuona zviri kuitika muno muAmerica. Tinoziva kuti muno muAmerica pakatsakatika vanhu vadarika 2 million nenyaya yeCOVID-19. So it's not like there was no loss of life, but America has regrouped and America is moving forward.
Asika Dr. Ranga, vema Republicans vanotiwoka nhomba idzi dzakawanikwa muofisi muchina vaTrump vaBiden vakazoitawo muchekadzafu.
Blessing, chandingataura ndechekuti ichokwadi kuti nhomba dzakawanikwa nguva yavaTrump dzimwewo dzikazopedziswa munguva yavaBiden. Asi chatinoziva ndechekuti munguva yavaTrump panga pane chaos yakati wandei. Tinofanira kupawo credit kuna vaTrump pakupusha kuti kunge kune mavaccine neperiod nenguva shoma shoma. Asi izve it seems like hatina kukwanisa kuva effective in terms of making sure kuti mavaccine iwayo abaye vanhu vabayiwa.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vange vachitaura vari parunare vari kuNorth Carolina naBlessing Zulu weStudio 7. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi The Brandhurst Foundation rekuLondon inoti pavanhu vakabvunzwa kuti vachavhota sei musarudzo dzegore rino, mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vane rutsigiro rwevanhu vakawanda zvekuti vanogona kukwanisa kukunda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Pavanhu vakabvunzwa zvikamu makumi mashanu nematatu kubva muzana, kana kuti 53%, vakati vachavhotera vaChamisa. Vamunangagwa vakanzi vachavhoterwa nevanhu makumi mana kubva muzana, kana kuti 40%. mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vari kunzi nevakabvunzwa ava ndivo vasingafarirwe nevanhu zvakanyanyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weTriple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora.
Aiwa, tazviona. Uye zvinofadza. Tinonyanya kufadza ipapa ndechekuti vanhu vakaita tsvagurudzo iyi havasi vanhu vakarerekera kune rimwe bato. Vanhu vakazvimiririra vasingatarise kuti kune ZANU-PF, kune Triple C, kunani vari kungotarisa zvavari kuona mutsvagurudzo yavo. Ende zvinhu zvakabuda muvana veZimbabwe. Ndo zviri kutenderera mese kumaruzevha nemumatowns. Vanhu havachada zvava munangagwa. Vanhu vakuda vaNelson Chamisa. Hazvisi kungoitika muZimbabwe. Chete vari kutaura kuti zviri kuitika kune dzimwe nyika dzakasiyana. Vaya vemapato akarwira rusununguko ari kutadza kupa vanhu rusununguko, ari kutadza kupa vanhu zvinoita kuti vararame pfundutso yavo muupenyu. Havachadiwa nevanhu, vanhu vaakuda vanhu vatsva savaNelson Chamisa.
Saka izvi zviri kudzidzisa vana veZimbabwe kuti chii izvi, tatarisana nesarudzo kaita.
Izvi zvinotodzidzisa vana veZimbabwe kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzinokwanisa kutohwinwa navachamisa pasina kana chii kana chii. Vanhu vanofanira kungoenda kunonyoresa kuvhota, voenda kunovhota. Vanhu vakavhota vakawanda, bira kunoitaurwa kuya kunzi vanozobira. Zvinovanetsa kana mavhoti acho akawandisa. Saka ini ndinoona kuti vana vese veZimbabwe vanofanira kuziva zvaitwa patsvagurudzo iyoyi. Tinofanira kufambisa shoko vanhu vazive kuti ndozviri kuonekwa nevasina kwavakarerekera. Vanhu vaone hope, vaone kuti sarudzo yavo haisi kuzoenda musango.
Sachigaro weTriple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vange vari parunhare kuNorth Dakota. Asi vachipa pfungwa dzavo paongororo iyoyi, vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vati uku kungotaura mashoko asina maturo.
Izvo zviroto izvo. Unozviziva kuti vanhu vanomuka mumachira vofunga kuti kana vaenda pasocial media ndopanobva utongi. Chinopa utongi basa rinoonekwa nemaprograms ari pachena anozikamwa kuti maprograms aya akananga kuvandudza upenyu hwavanhu. Kwete zvokuita zvimasurvey zvisina kana background yemuno muZimbabwe. Zvakaitirwa kupi zvimasurvey zvayo? Hauteli kuti even most of these opposition parties havatodi kuenda kumaelection izvozvi. Ini ndoshanda navo zuva nezuva muparamende. Anodai Mwari atibetsera mawana nzira yekuti tisaenda kumaelection. Nokuti tiri kuona tichinorakashwa pamaelection zvokudyiwa zviya zviya zvokuti nepolitics dzedu dzinobva dzapera. Saka vakaita survey kwavari nevanani ari koga maelections mwedzi mishoma yazara yokuti tiende kumaelection. Tozotaura tose takatayarisa zvimasurvey mupengo izvozvizvi ugozoona kuti vanonge vakamira pati.
Veruzhinji vangade kunzwa kuti imi munotambirana naro sei gwaro irori iri nezvariri kutaura.
Isu tinoshandira vanhu, tine donzo ravanhu, tine mabasa akanangana nevanhu. Tinoda kuudza kuti hakuna survey yechokwadi yakapusa kudaro. Aninani unoziva kuti mutungamiriri wedu wenyika baba vamunangagwa vamira nevana veZimbabwe vapa vakapinda kuva president. Makore mashanu apfuura vaita zvinoshamisa, marodzi, makambani makuru avhura, mabasa ari kuwanikwa, chikafu chirune chaimbonetsa vanhu chaakuwanikwa, mafuel yakanga isingawanikwi yakuwanikwa, COVID yakaparadza pasi pose. Ivo vakamanya vakamira pamwe chete navana veZimbabwe tikawana mavaccine. Imwe nyika dzisina kunyanya kuparadzwa kunyange takafirwa navadikani vedu vakawanda, asi tikakombeya kune dzimwe nyika tinoti tiri nani seZimbabwe.
Vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunhare vari kuHarare neStudio 7. Blessing Zulu abatawo mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba, avo vati bato ravo rakanangana nekuzadzikisa zvarakaumbirwa zvekuti havasi kutarisa zviri kuburitswa nemasangano akaita seBrainhurst Foundation.
Iregain taure ndichiti kune vana veZimbabwe, MDC ya 99, MDC ya 2000, MDC ya 2013, ndiyo ichingori MDC ya nhasi iri kutungamirwa nababa Monzora zviri pamutemo.
ko panyaya ye wongororo ya itukwa yu kana uti save muna uti kukudi
na oti nditi kune wana ye Zimbabwe mbisa terele zungu ziporofita zenema nebuti ziporofita zakambo ya 2018 zikandisichawa na mungu muna agara pachi gara choku tongira sitaka wana zogarizo usina gozo gazi kwa kuti muna agari kutatongi isuse wana we MTC tukende ramberi timobilize wanu ndofunga makawa na zurundi zurundi noiri takapedi sa kongresi yedu vamonzo la wacha appointa a new executive kura zaudi tine structure iri intact, tine leadership kwa MDC, tine ma policies, tine ma principles, tine ma programs.
Munenge mchita siku zadzikisa jamuru kuvimbisa wanisha.
Ma programs yeo mchua na chitanga kupinda mamisha, tichaenda kumaruzeva, tine program yu kupinda maruzeva, tine kambena, saka zimwe zipuro, vita zikuta orga yu zumbisa njiyo ziterera, zine kudaive tae, ndi msa terere zinjuku nzikuwe nyika, terera yu zivana wa munu gara nao, saka izu izu musa wanutitigira kumaruwa, wanutitigira maprazi, ni wanutitigira kumati imana yenyika na mbaya mtitigira, tichashika aku. Chikudzai mamirira akaita kunze tichikudzai kuti nyika yakufamba yakadai tichikudzai gwara remusangano.
Valoid Damba avo vanhu vamutauriri wemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tombo terera zvamunotaurawo imi vatereri muchipa pfungwa dzenyu.
Magadi vashamari vestudio 7 haiwa sinofara ndinoshamisika mazati uyu anonzi Nicholas Kajengoyo ari kupolitika zvinhu zvisinei nepolitics environmental changes hazvinei kana nepolitics then ari kungoti hey vamunangagwa vazoita gwara vamunangagwa vazoita gwara ripi kugwara ratisingaponi zvinoonekwa naipo
Studio 7 apo murisei makorokoto nemakore 20 muchiopareta zvanga zvakaoma kuti unzi kuitira Studio 7 shuwa yetu sikapa kita soja kwa puti chayana msoro asi ina kutapa kushengkira zaka mpunaka haa pota yu mchuwele nga oza tunu kanda onda zwane kufuwata haka sama wakuto mbosa oma sita kata waru wa chiro ngu asi ndafu kwa achato sikapa kudari kanko ya shu sati shawere ngu wa rika eni bozo kura futi nda shu kitra wadu pa mswe mkowera muti nauza matunu kana kuti nauze minu isha che mswe sondo urukuro ne mazimai kana kuti shichemo she mazimai Mungu kande hawa wase hii kuwele nkwa kwa chukuru kuneza. Unanzu wa mungu ya zuro chaye itoele nkwa siwe une mazuwa isaati ya mbobata.
Magadi pa studio TVN, magadi zenyu. Ah, ndo fara ndi munu South Africa, ndi munu South Africa. Ah, ndo da kutawara pa msorupe wangwe wano, unodo nzo wakuti njerezi munu uyo. Unodo unatu njika inaka na kwa yangambo inda munu, unopopota kutu kwa madragi, ndi ZANPF. Anondi uza wati South Africa ZANPF iliko ye. Anondi uza wati madrugs atanga ere kuneta muzimbabwe. Kwa watu muzimbabwe ati uzo unyanya kukurumbira iko zine. No. Wano ngatiwe ninjere zika kwa nanduda kutenda zangu. Umatawara kutingati sianeine kuti hey ZANPF yaka odini. Ngati isu ngatiro ngei. Zeduka na tichironga zeduzo kutinyikai budirire. Tiwone kutichipicha kanaka. Because zose zwe zanu makazi wuna kutara. Kumuchako utawara zwe zanu kutini. Ronga izu nuzunoita. Warume hati gazire ichi nijichi ngatifambeso. Ngatifambeso. Hapa sawada isu ngatifambeso. Kwete ukura tichitukana ni nuzunaka na basa. Nuzunaka na msoro. Wangu wana wanaka na fungwa. Wanaka na fungwa wangu wana. Nunga kupota watu kwa yeye matrazi nde. Nde ZANPF. Shewa fungwa.
Madekwa nakanaka zikare pano pa studio 7. Washamarari wedu ese. Nyokti maswera makadini. Aiwa, tinokumbira wokuru mende yezimbabwe. Kuti tikati ZANPF, tinganyepa vazhinji vacho vatova kutriple C tinozviziva. Asi kuti kurongori kubhata-bhata kwavanoita, tinokumbirawo kuti hurumende yezimbabwe budisaiwo vasikalavo zvaapruvhiwa pachena. Kuti vasikala munhu wakangotsvakirwa mhosva. Iye zvino, vane umbowo vari kuuya neumbowo hwakasiyana. Pakunzi umwe watadza kuuya, sungaika munhu wacho bhozi akanyepera bunhu iko zvine mwedzi mingani. Vasikala vasingaoni mhuri yavo vachirwara vari mumwoyo imomo munhu asinga mundau nyara yevamwe vanhu please ramuchapikai guru kudenga uku tinokutaurirai farai zvenyu nevamunosiyira vana muchiti muri kuba zvamunoba muchiti mochengetera vana venyu muri kuvachengetera rufu mari ichadzoka kustate yapedza zvangu ndichiko panopatembisa
Ito ipfungwa dzenyu vateereri dzabva dzatisvitsa kumagumo echirongwa chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Thank you.